nhasi taona Senate ye muAmerica ichikonfirma vaAmerica gala nesa sa Attorney General wavo yenyika. Izvi zvinhu zvinofadza zvikuru because vaAmerica gala ndii vaimbove judge pane imwe nguva. And kuva judge kwavo kunotaridza kuti vari kuuya vane experience yakawanda yokutonga nyaya ne experience zvakare yokuva munhu anenge ari atingati pachirungu level headed pakuona dzimwe nyaya.
Semaonero enyu sei muchiti vaGarland ndivo vakanaka pabasa iri?
Chakanakira vaGarland kuti vave muAttorney General wenyika inyaya yokuti makora apfuraya tataona kuti nyaya dzepolitics dzanga dzanyanyo kuwanda stereki ku Department of Justice inyangwe zvimwe zvunhu zvanga zvakuitiwa ikoko zvazvanguva zvangorerekera kupolitics. But kuva navaGarland avo vanhu vaimbove mukuru wematare zvinhu zvokuti ivo semunhuwo anezoma ethics echigweta neyokutonga nyaya munhu achava achitarisawo nyaya sezvairi and vachiendesawo kumberi kana ichinzi nechirungu ine mamerits. Saka kuva kwavo sa Attorney General zvinhu zvinopawo hope even kune mamwe madepartments kuti kana pana Attorney General ane background yakadai so zvinhu zvokuti kuda zvinhu zvinobva zvaendeka.
Mataura nezvakange zvichitika muDepartment of Justice kare, makatarisa izvi munoona kuti basa ravo richagozha here kana kuti richavarerukira?
Kupinda kwavo kuchavo nemachallenges ekuti vari kuinheritawo nyayawo dzakaitikawo kudhara. Sezvamunozivawo pane vanhu vakainvedawo capital mwedzi yapfurai and nyaya dzacho dzichiri kungotongwa nanhasi. And pane futi nyaya dziri kutaurika dzekutiwo mwana wapresident vaHunter Biden vanofanirwa kutongwawo nenyaya dzematexi zvichingodaro. Saka zvinhu zvokutiwo nyaya dzakadaro zvichava dziri nyaya dzinokwanisa kufesawo machallenge. But tinovimba kuti sezvo vanga variwo mukuru wemakoti vari judge zvekare zvinhu zvokuti vachangozvitreata sematritiro avaingoitawo dzimwe nyaya semukuru kumatareko zvokuvawo transparent nokuva munhu anotasawo nyaya sezvazviri.
Chii chamunonyanya kufarira vamasiye? Chii chamunonyanya kufarira pakupinda basa iri kwavaGarland?
Nhasi tinofara kuti at least papindawo munhu ane magwaro anoenderanawo nenyechinzvimbo chacho chekuva Attorney General. Semukuru kuvaimbove kukuru makoti tinoimba kuti ivo segweta reAmerica vachave vachitarisawo nyaya dzinoita kuti vanhu vabatane, nyika ibatane, and administration yaBiden ioneke seadministration iri kushandira vanhu.